Azarwa madiva nezvanzanga ichikura ndeifarira izvi but chimwe changu changa chiri kungoti handichatese chazvozviitawo saka ndakazongowana mukana ra 2021 go pandakangotambawo nemusiki wangu aita uzvichi zvemusic kubva ndaenda chinzwawo ndichiona zvavanoita zvakanaka nako chiubva ndanyora imwe pandakanda futi kubva ndatoona kuti tinenge tine rwendo bcause vatigi vari muzama zvavo kuuya achitaura kuti haa muri kugona mukuru tambai makadaro
veruzhinji vari kutambira sei nemanzi yamuri kurova
nao ndiri kugara mubindura ndimuma ndiri kuita basa remusic irova da vanoshora vane zvakasiyana siyana pane vamwe vane jelasi chairo chairo zvekuti haa pavanenge vanyorawo songo yako mumwe anouyawo achiisawo advhaisi yake pano wakazvipedzera unogona kutopedzisirawo kutorekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iyo
saka vabereki venyu vaitwo kudii mukoma muchitanga kurova magitare
vabereki vangu tingati vakazvitora mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinezvagara zvipo zvinongouyawo zvinosiyana siyana tingangozvitambirawo vana kana kungoda kundirambidza bcause vachinzwa mizi yangu ndakatirira mizi yayo yavo vakati ha mizi yavo mwana uri nichi ine mesej
vanoda kukubataiwo vanoda kukubhukai kumashoo vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwanai kupi
namba dzangu dzefoni kungobatika 0 7 8 4 3 2 1 5 pawhatsapp facebook zvinowanika ipapo
kamungade kubuda nako mudariro ndekapi tingokarova nhasi wozva friday kudai
chinisiki yangu yandikaupindana nedariro zvemeso inonzi mama nemune rudo kaze ha tikadozvitarisisa zvinhu zvinoitika zvo mukurarama apo hakuna munhu asina kumbopa akarerwa ndokwanga kuchidhavonandi
Mama, I am a man.
What's that?